Bio dialogue ka dialogue on the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo. Ndo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge paneta chinhu kuti vanhu vanotaurirana.
Vasaruva ka munoonawo sei nauriranwo idzi?
Listen. Ndonori tinyatsokubudirana pachena kuti nyaya nhaurirano inyaya yakanaka, asi inyaya yekuti ari kutaurira nacho ndiani nani. Dialogue yemangwana tichizvitarisa zvedu sevana vezimbabwe vazhinji idialogue iri pakati pezanu pf nezanu pf. Taidikana chihurukuro pakati pevachamisa vanova munhu ane rutsigiro rwakawanda kupfuura vanhu vese munyika munomu, pamwe chete navamunangagwa
vapo rufungazi.
Toda kuuya tiri tega. Kondi makanga muri mune mapati moga here? Handiti vane mapati varipo wakawanda wanda wanda.
Vasarwaka.
Honorable, hatiri kuramba kutaurirana. Tiri kuti nhaurirano ngazvizivikanwe kuti vezanu pf navamunangagwa varikuda kutouyiwawo navo panhaurirano, kwete ndivo vari kudaidzira. Kozi tinotoona seiyo ndivo vane dambudziko guru kuti tisvitsa patavo izvozvo. Saka isusu takati tinoda neutral mediator asiri iwo, kwete sekuti anodomwa navo. Oda vakwanisa ivo kuchiza marefu.
Zvino mukaramba muri kunze vamwe vose 20 something vachiuya imuri kunze, imimi hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako. Maideas ndiwo anobatsira.
Ngatimboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira zvekutagara muri vanhu vasina. Satitone election pawekend apa wamwana wana mazero pa polling station wonzo awaro miririra chinoita kuti zvishande vapo rufingazi. Munhu ngaaende aina vana vamirira like inini kuti zvamunotaura kuparliament zvinoteererwa, nekuti vanangu vachiti vapo rufingazi vane vanhu vakavatuma. Manje ava vasina vakavatuma vari kumbomiririra ani?
Aiwa, aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri, ndee vatungamiri. Kana pazouye masapota ndo patinozoona kuti une vangani une va. Asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri. Chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri. Asi muchizva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi President E.D. Munangagwa. Simbo.
Aiwa. Vari kuita meeting vari vega mangwana. Kozi ndiwo vega mutungamiriri ariko. Vamwe vese vasa havana vari kutungamirira. Hauzvitungamiriri. Vana honorable, vana kupe, vana madhuku, vana muteki havana vari kutungamirira. Musavaverenge pavatungamiriri.
Musashora mbodzana inozvimbira.
Todzoka kwamuri honorable Porosingasi, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Munoona here hurumende yezanu pf ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvese izvi?
Kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi. Tingadai tisiri patiri pano, tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down. Saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai kureva kuti pane utungamiri huri committed wezanu pf hwakasarudzwa, huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino. Upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa. Asi izvezvizvi ngativei patient, tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka. Takatoudzwa wani kuti apa zviri kutanga kugadzirwa apa muchamboita kakugeda geda kwemazino. Asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani tarisai mumasupamaketi medu tine mbuya zvakambosvika pakuti panga pava pasisina, pava empty masupamaket mashops and so forth. Asi iye zvino izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda. Saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa. Iyo mafuta ndinoziva kuti vasaruwaka vachataura nezvemafuta nezvimwe zvakadaro, mafuta edzimotikari nezvakadaro. Chokwadi kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station. Ngatichitaurawo, ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muZimbabwe.
Honorable Sarwaka.
Kutoshandurwa kwakaita kabhineti sendo rineri mucherechedzo yekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba. Vagumbo vaingovindisa vana venyika ino kuti mafuta tinawo, mafuta tinawo, pade vanhu vakiwa vachingowedzera kureba. Saka hanyaiyo iyo dai taremekedzwa nezvanopfeva kuti imbomire kunyemera vanhu ibvume chinoita kuti vanogona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kutadza vakabvuma kuti zviri kuvaremera vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira kana ukatiwo hausi kugona woti ndiri kugona unobatsirika sei izvozvi zvinyaya yautaura yekuti mumashopu zvinhu zvirimo zvinhu zvinezvi mumashopu handi zvekuti zvigaremo pa ndezvekuti vanhu vatenge vanhu vanoyo muzimbabwe vari kuzviona hongu zvinhu zviri mumashopu vati vari kuswera nenzara vanhu vari kurara nenzara mumishomo.